Mugwaro wakaburitsa nechitatu sondorino mukuru mubazi iri Dr. Joseph Chinyika vakabvuma kuti wandu wemombe dziri kufa pamwe nekubatwa nechirwere chejanuary disease uri kuwanda mumatunhu ose ari kunaya mvura zvakasimba munyika kunyange vasina kupa uwandu hwacho. Chirongwa chekurwisa chirwere chejanuary disease chinonzi National Declaration of War Against Janual Disease icho chisati chaparurwa zviri pamutemo. Asi patabvunza kuti mombe ngani dzafa munyika kusvika pari zvino, Dr. Nyika vanoti kusvika chishanu sondo yapera mombe dzinodarika 403 kana kuti 403 dzainge dzafa mumatunhu maduku emudunhu reMidlands chete.
Report you who is first week here, we put on here by you. It was the first 3 weeks. So we get our reports every week. About 403 in the last the accumulated total. I mean number is that was the one among one. But if I got an outfit that the war the numbers are coming down.
Dr. Nyika vanotiwo vanovimba kuti vachakunda chirwere chejanuary disease sezvo vari kumanikidza varimi kuti vadzibise mombe dzavo katatu pamasondo maviri zvichienzaniswa nezvagara zvichiitwa zvekudzibisa kamwe chete pasondo. Pamusoro pazvo vanoti vane mishonga inokwana gore rino vachiti vane mumwe mushonga wekuzora mombe kuti dzisarumwe nezvikwekwe unosvika makirogiramu miriyoni imwe chete nechidimu kana kuti 1.5 million kilogiramu.
Hoya tendere kutodzidzisa mombe zvakasimba 3 times in 2 weeks. When the normal feeding regime for this time of the year in a very big city, it was 1.5 million kgs. Those are simply this year.
Dr. Nyika vanoti vose vasingadzibise mombe vachasungwa sezvo mutemo uchivabvumira kusungisa vakadaro.
Vanhu ngavadzibise mombe. Mutemo unotitendera kuti tisunge vanhu vasina kunge vadzibisa mombe pane. We would rather engage, bring awareness, education, and some of our compliance.
Mudunhu reMashonaland West chirwere chejanuary disease chinonzi chave mumatunhu madiki mana anoti Hurungwe, Makonde, Chegutu neMhondorongezi. Asi mukuru weboka revet mudunhu Dr. Tokozani Swela vanoti havasati vapedza kufamba matunhu ose kuti vazive huwandu hwemombe dzafa mudunhu rose.
Kwanda pamba kwete kwete iripo Hurungwe samdikte notolo vuri zvapati Mhondorongezi pato iripo about
mumwe murimo wekuHurungwe vaGraham Sose avakambofirwa nemombe 6 gore rapera kukasara mbiri chete vanoti mishonga wedzibha uri kushandiswa iye zvino hausi kushanda zvakanaka sezvo mombe dziri kufa kunyange dzichidzibha.
Dangu danga ndaka zvasara tu kadzanga dzapera. Taisipureya madhibha ari parefu taisipureya but mishonga yacho yakakurirwa nezvirwere. Kuti tasipura dzidhibhi. Mushonga waitaurwa yacho ka. Yaikurirwa zvakazozivikana papa yekuti yese yatanga tichiudzwa kunzi inoita. Yanga isingaiti bhuzi. Asi achitenga mushonga yacho yaiprescribwa kusvika zvazvonoko zvino iri kutengwa imwe iyo iri kuita vheti ichitaura zvayo zvosaka nyika yakava nedisturbance taikudzwa mushonga yanga isiri iyo asi yataiudzwa yacho kunzi tenga yakadai musanganisi mudai yaisashanda.
Mumwe mugari wekusanyati ranomo gore vanoti hurumende haifanirwe kungonangana nechirwere chejanuary disease chete vachiti musanyati manesa nechirwere chemombe chered wet icho chinoonekwa nekuita weti neropa.
Red water ndo iri kunoti January disease. Red water pane dzakatombofa mazuva ano. Red water inoita muweti neropa.
Chirwere chesteiloriosis chinozivikanwa zvikuru nezita rekuti January disease chimwe chezvirwere zvakawanda zvinobata mombe uye chinotapurirwa nezvishambwe kana zvikwekwe zvemunzeve izvo zvinozopedzwa nekudzibhisa mombe mumvura ine mushonga kana kudzizora mushonga. Chirwere ichi chinonyanya kubata mombe pakati pazvita nakurume. Zimbabwe yakamboita mushandira pamwe nesangano re-European Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe ye-Food and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy icho chakatanga muna 2019 chakapera gore rapera. Nekuda kwerubatsiro urwu, Dr. Nyika vanoti chirwere cheJanuary Disease chakambodzika nezvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana kana kuti 47% muna 2021, zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana kana kuti 31% muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.